Nunda kutai mai barit po jinwa kutai da ambasada wedu. Vavata urire kuti vanhu vane kodzero yekuti vange vachipokana nezvavasingawirirani nazvo. Hurumende yeZimbabwe inofanira kurangarira kuti juti ravo rekutanga nderekuchengetedza vanhu, kwete kuti vavarove vavashungurudze. That's the first duty of every government is to protect its citizens. Government yedu yatadza ipapo. Saka vanhu vanga vane kodzero yekuti vapokane nazvo, uyezve zvirimo mubumbiro remutemo wedu kuti vanhu vanobvumidzwa kuti pavasiri kuwirana navo vapokane nehurumende yavo. Saka chinhu chakaipa chiri kuitika chekuti tiri kunzwa vanhu vari kurohwa, vamwe vafa, vamwe varemadzwa.
Tanzwa zvanga zvichichemerwa nehurumende yeBritain mugwaro ravaburitsa kuti Zimbabwe imire zvekusimudza ruoko kune vari kuratidzira icherechedzewo kusatyora kodzero dzevanhu. Munoona vachigona kuteererwa here naiyo hurumende yeZimbabwe?
Takaita problem yekuti kubvira 1980 hurumende inenge ichitungamirwa nezanupf. Pakaitika chinhu vanoita iye inonzi muchirungu overreacting and very heavy handed. Vanotsikirira chaizvo kuti wakomplainire chii ndobva ndatokudzvanyirira. Zvinhu zvakaipa steriki zvavari kuita ende hazvifaniri kunge zvichiitika gore rino ra2019. Vari kutozvikanganisira hurumende iyi.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvanga zvaitwa zvingagone kuti matambudziko aripo aya akurumbidza agadzirisika?
Dai vanhu vanotungamirira mapato epolitics vaisa vanhu pamberi, vagara pasi vataura zvinhu zvinoyamura vanhu, zvese zvatinoti muchirungu people centered, kwete ivo kuti varida kutonga. Saka dai vanga vauya pamwe chete